Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko anga achitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika, vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chimwe chakakosha ndechekuti ruzhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese
izvi zvatsigirwawo nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira vecivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti, nekuti vanobatsira kuti vareize awareness nezviri kuitika munyika kumacommunities akasiyana siyana, uyezve inzwi ravo, their voice, harisi riri non-partisan. Vanenge vachiita kubatsirwa kuwana, even hurumende inotobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society. Saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti mashungu dzavo dzokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanozviwana kuti. Makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru vezvevanoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe vachiti vachaenda kuAmerica kun kunopamari kumasangano akazvimirira kugai kuAmerica hatisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avasikota aya sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo weprivate voluntary bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vasikoti vatovo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSverdlovsk vaVyacheslav Yarin chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vaYarin vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha reMasvingo achitungamirwa nameya vavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yeRunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria, achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi semunyarikani, ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vaMohadi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzura aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZANU-PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesaradzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzurwa avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vaMohadi nedzimwe nhengo dzeZANU-PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZANU-PF achienda kumabiko aya. VaMaboke vati pamutemo vaMohadi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuru nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vaMohadi vari kubva nepi, vakokwa nani, vatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko changoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZANU-PF.
Takawirirana kuti munhu achataura semunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiro masvingo vanova Maboke. Azvina hazvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu sitati bodo, isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisana nemaresidents edu nemacitizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu gurukota redunhu reMasvingo vaIsra Chadzamira, avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonyorora vashandi vekanzuru kuti vakoke vaMohadi semunyarikani, vati ZANU-PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndava kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei, hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZANU-PF, ndodzatakamirira pano.
Vachitaurawo pamusangano uyu vaMohadi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere ZANU-PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita sekugadzira migwagwa, kuvakwa makiriniki nekuchera zvibhorani.
takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaka rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiti chapedzera chachemusangano wezvematongero enyika. Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato rezanupf navamahati vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
The government, Amo is not even the vice president. But I would have the officials like that only contempt the respect Yakakwana is citizens. It's typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamo hati baka miswa basa rekuwa mtezeri we mtungamiri wenyika muurumende apu waka pomiru wa mosu ya kushansa ofisi yavo kuita zo upombwe neva shandi wa uvechi zmai vamwe wacho vari mazmai evanu. Gorera pera vamo hati baka tungamira zirongwa zo urumende apu waka tenderira nenyika wachita msangano ne madzishe. Naka mira Studio 7 umasungo dini Godfrey Mtimba.
Mapurisa zivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti vanhu vaviri vafa mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana anhasi paroverana motokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisawo zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa wemasvingo Mbalavala nezuro masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia, kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Kotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudyidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. Pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu. Vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo ye komiti ya paramende ya Information Communication Technology wa Charlton Wende wauza Studio 7 kutukushushikana pamsoro pemtengo ye data inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamsangano wapetwa nhasi wanga uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha. Vawende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data rakudhura, vana havazokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita masearch avo paInternet nenyaya yekuti data rakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kunda mbudzi.
Vawende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu kwaunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nemaservice providers yasvika unofanira kuti data rako risakonzi rapera, sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, and kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Hapa peri mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTexim vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePotras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarezinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisa enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiye inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePotras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Potras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatavani Moyo ndiwo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePotras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira, asi vatiwo pane hwavanoona seumenemene pakushanda kunoita Potras pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda, tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka uvepo webhizimusi ndewokuti mukushanda kwatiri kuita kunga pava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vochitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndeche unhubu hwavapo pakati pePotras nevamanamuzvina bhizimusi vemuindastry. Zvakuita kunge vanozevezerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mutengo wemadande mutande.
Taedza kubata mukuru wePotras vaGift Machengete, asi vanzi vari kunze kwenyika pari zvino. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezveICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisa enharembozha here, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Takundikanawo kunzwa kubva kumakambani enharembozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yehuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe mutyairi wemagonyeti vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemapurisa yamuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navamahamba nezvenyaya iyi.
Dambudziko rari kusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuipolisi aimira pese pese, pakapinda president anobva abvisa aimira polisi pese pese, obva kwasara macheckpoint. Saka problemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint iyaya manje. Ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti dhraivha tone madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburisa. Kana waburisa paunomupa vanobva tona madhokumenti ako woenda nawo vane kaofisi kavo kanenge vanavo pane pacheckpoint ipapo. Saka obva kuti unopaka apa paunopaka paya paya wakavhura rodhi paunodzokera anoti utore mapepazi ako obva wasvika kuti zvive mari yedu atikumari munomazepa kwangopinda munomuzvemhonzekaaivosaite ndeyei ndangozvipa madhokumendi voti yangu nezvese izvi hapana chirikuitika kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay kunzi haurai munogara kana utamaipako unoziva nemari yedu. Saka ivo nokuona kuti unopedza nguva ripako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndemunimamani yavanoda kuti pfuure pacheckpoint vanoze ipako.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nokuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unongasangana nemacheckpoint anosvika 7 about 8. Saka uchimizi every block unosangana naro vane vese vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha uchi equivalent to $5 American dollar. Saka meaning to say kana vese vatadza kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5×7 $35 uye bairo unongosina kupuwa mari iyo nevarungu nokuti varungu vanga vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inge chiri problema kuti ungaurobvisa pamari yako anenge wakasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoitika manje kuti iwewe ukwanise kusiya motokari yako ipapo manje kuti uendewe kunext tawni inenge iripo unotoona kuti pamwe pacho unogona kuchaya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri muzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ichi ndeyekuti sezvinoitikawo nedzimwe nyika dzakafanana naBotswana unofamba zvakanaka havana kana moto yako yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yati kusangana nemadhraivha.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to begin. Was a Friday, my sweetie.
Apo manzwa mutyairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvan Zisininga weStudio 7.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma pamakatanga zvemagitare izvi?
Ya, inini vabereki vangu vanotamishira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya nekuti vanhu vanofarirawo zvekunamata.
Veruzhinji vari kuitambira seni manzi yamunorova?
Even vanhuwo munharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya zvegospel music.
Mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu Mwari. Mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi
My challenges are now since is my upcoming artist. Today, Maria Yaku produce music in Rwanda. My challenges are Sangana Nema Studios, Achiripas, Ayo Irimari, Rwanda, Taitragoma, producers, Aguzikanwa, Nemkurumbira, so that music in Okumizo Buddhist.
Makaterera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo amanzwa muhurukuru yaita naIvans Sininga veStudio 7 ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott pamwe nechikwata chekuRussia vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaRobert Scott vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera uyewo isafanira kunge ichipasisa bhiri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa reCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gaina Kumede Saidi.